This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro, mbudzi 24, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vamwe vevakarwawo nderusununguko pamwe nevatsigiri vebato reZANU-PF vangangosvika zana vaungana nhasi panzvimbo yemabhizimisi yechecheche kuchipinge South vachiratidzira vachiramba utungamiri wemiriri wavo mudare reparamende vaEnoch Porusungazi.
Nepfenyuro yeZBC nhasi yazivisa kuti yamisa basa Acting Chief Executive Officer wayo vaAlan Chiweshe nevanga vachitungamira divi renhau vatadze nemandizvidza.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vamwe vevakarwa hondo yerusununguko pamwe nevatsigiri vebato reZANU-PF vangangosvika zana vaungana nhasi panzvimbo yemabhizimusi yechecheche kuchipinge South vachiratidzira vachiramba utungamiri hwemumiriri wavo mudare reparamende vaEnoch Porusungazi. Vaona zvichiitika vanoti mhomho iyi yanga iine zvinyorwa zvinonyomba vaPorusungazi pamwe nekuita maslogan anonyomba mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru yazenge yawanda kusvika pamazana angangosvika pamazana matatu. Nezuro vamwe vatsigiri veZANU-PF pamwe nevanonzi vakarwa hondo vanonzi vakakanganisa musangano wekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato iri waiitirwa kubhindura mudunhu reMashonaland Central mushure mekunge chikwata ichi chapinda zvichisimba mumusangano uyu chichinyomba pamwe nekuda kurwisa gurukota rezvevashandi vaNicholas Goche.
Bepanhau reDaily News rinoti vaGoche vakatozopona nekutiza kubva mumusangano uyu uye vanonzi vakabva vazivisa kuti havachakwanise kukwikwidza uye havachadiwozve kuti vange vachikwikwidza nenyaya yemhirizhonga iyi. VaGoche navaPorusungazi vanonzi vanotsigira amai Mujuru. Kumasvingo zvinonzi musangano wekutsvaga vachaenda kuCongress wakakanganiswa nemhirizhonga mushure mekunge zvikwata zviviri zviri kurwisana zvatanga kunetsana.
Studio 7 yakundikana kubata vaPorusungazi kana vaGoche kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Tabata mukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku avanga vari pachecheche vachiona zvanga zvichiitika.
Zviri kuitika zvekuti mavo veterans vachitungamirirwa nevanonzi vaJames Maphosa vari kumhanya growth plan pachecheche ine maplacards ari kuti vaPorusungazi ngavachitobviswa pakuita vaviri wedu. Tingati kusa MP. Kira kapera wakaita zveimwe demonstration yavanga vachimhanya vachingotiwo panga pauya maresults abva kupolitiro yeZANU-PF vachiti vaPorusungazi suspendwa 5 years. Saka meeting yekutanga demonstration yekutanga yanga iri yekutambira kuti politibiro matibatsira zvechokwadi vaPorusungazi ngavaende. Nhasi vari kuita demonstration asi pamaplacards avo vane zvakawanda vari kutaura.
Zvimwe zvakanyorwa pamaplacards ipapa zvamuri kukwanisa kunge muchiona mungaverengera vateereri.
Vanga vari kuti vaPorusungazi munhu asina kuvimbika asina kugondeka vanoti imbavha nekuti hanzi akaba mudhudhudhu wavatondlana mugore 1989 akanoviga pasi perikari mumajecha kwasave namba 2 vanoti vaPorusungazi avaremekedze mawar veterans vanotuka mawar veterans vachiti makapfeka masandasi. Namba 3 vanoti vaPorusungazi vanotora vanhu utungamiri hwavari kushanda nahwo hunosanganisa hwavashupa nevanonzi vabusa ngavanye varivo kanzela muwadi 26 vanhu vagara vachiongo dzavo dzakafanana nedzevari atingati vekuopposition. Saka vaPorusungazi vari kushanda mubato ravo nevanhu veopposition vari kuita maslogans avari kutiwo pasina mai mujuru pasina gama tokusaida kuti mawo veterans ava vanhu vari kutsigira chirongwa chagara chiri kungoitika munyika yose panyaya yekugadzirira kuenda musangano kuenda kucongress kwavo.
Vanga vari mukuru wesangano revechidiki replatform for youth development uye vaona vanhu vachiratidzira pacheche vaClaris Maduku vari parunare kucheche kwakare kuchipinge South ne Studio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Nefenyuro ZBC nasi yazivisa kuti yamisa basa acting chief executive officer wayo vaAllen Chiweshe nevanga vachitungamira divi renhau vaTazen Mandizvidza. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yeuori. ZBC inoti yatora danho iri zvichitevera ongororo yakaburitsa kuti vaviri ava vakaita mabasa eori vachibatsirana navaHepson Muchechetere avo vakadzingwawo basa. Zvinonzi kusavimbika kwevanhu ava kwakaita kuti ZBC irasikirwe nemari inosvika mamiriyoni manomwe emadhora. VaPatrick Mavura ndivo vapinda pachigaro chavachiweshe uye vaChris Chivinge ndivo vapinzwawo pachigaro changa chaina vamandizvidza. Studio 7 yatadza kutaura neZBC kanawo vachiweshe navamandizvidza kuti tinzwe mativi avo. Asi ndungamiringomo weStudio 7 abata nhengo yedare reparamende uye vari mukomiti inoona nezvekutapwa kwenhau vaJames Maridadi kuti tinzwewo mafungiro avo.
Vagara vachisangana vakabvira masumusu vakapuwa mabasa achona zvaizikanwa kuti vanhu vasingagona mabasa. Vapuwa mabasa nenyaya dzematendero enyika ndonyaya dzekuisa muZimbabwe kuti vanhu vapuwa mabasa nekuti vanowirirana nevakuru vekumusangano kazhinji maministers. Makaziva munyika anenge auda kuisa vanhu vake obva ajingerawo mabasa. Saka ndiva ndo zviri kuitika pari chino kuZBC.
Pane vamwe vaMaridadi vari kuti apa panogona kuva papindira nyaya dzematongero enyika kana tichitarisa factionalism iri kuitika mubato reZANU PF. Muri kuzvionawo sei?
Hapana chinhu munoZimbabwe mazuva ano chisina kupindirwa nenyaya dzematongero enyika. Kusanganisira kufamba chaiko kunoita makombe munzira apindwa nechimwe chipangano vakomana vavenhu vechipangano vanoita zvematongerwo enyika. Ukaenda kumupidzana muchaiko kune mara kunotengeswa mbatya dzakamboshandiswa dzinonzi masecond hand kwapindwa kune huori nenyaya yevakuru vemusangano. Matebo ari kufinited kucity council anaga kubhadhara $30 pamwedzi asi vanhu vari kutengesa matepu aya panova bhadhara $200 nekupiwa kuna minista anozikanwa. Shanyaya dzeuori dzakapinda munyika yese ndosaka muchiona npandowazotaura nowazotaura muchiti inyaya dziri kuendera nekuti muZimbabwe hamuna upingamiri hwakanaka. Upingamiri hwapuresident Mugabe hauna kumira zvakanaka. Ndovairo reZimbabwe isvike payasvika izvozvezvo iye vanga ane upingamiri hwakanaka kana factionalism yachona iyoyo kuti anoekudekwaakusina.
Avo vanga vari vaJames Maridadi vanova nengo yeMDC team dare paramende uye vari mukomiti yedare rinoona nezvekutapwa kwenhau. Vanga vachitaura vari parunare muHarare nandungamiringomo weStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanoti vemabhizimusi muSouth Africa pamwe nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi vanofanirwa kuenda kuZimbabwe kunotanga mabhizimusi. Vachitaura pamusangano wezvekuvambwa kwemabhizimusi vakaitirwa muJohannesburg nguva pfupi yapfuura, vaChinamasa vakati hurumende yakazvipira kutaura nachero anani zvake anenge achida kusima mari yake muZimbabwe. Vakatiwo neukama huripo pakati peZimbabwe neSouth Africa, zvakakosha kuti vemabhizimusi muSouth Africa vatangewo mabhizimusi muZimbabwe. Asi vaChinamasa vakabvuma kuti hurumende yavo pane pairi kukundikana mukutsanangudza mirau inobata vekunze vanoda kutanga mabhizimusi muZimbabwe. Vakatiwo izvi zviri kugadziriswa uye nyika icharamba ichishandisa mari yekunze kudzamara zvinhu zvanaka.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim. Muchishandisa decoder re Wisdik kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri pa Wisdik, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetseka kana kuibata, dzimai decoder renyu kweka nguva voribatidza zvakare. Mosikana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Vatereri, munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakaita mea weguta guru remu America re Washington DC kwematemu mana va Marion Barry vakashaya nezuro mangwanani. Vanga vava nemakore makumi manomwe nemasere ekuberekwa. VaBerry vakashaya mushure mekunetsekana nechirwere cheshuga pamwe negomarara nepa nengo yemunhurume. VaBerry vakasarudzwa kuva meya weWashington DC muna 1978 vakavhoterwa zvakare kwemamwe matemu matatu. Musarudzo dzaiitwa dzekutsvaga meya weWashington DC, VaBerry vaishandisa dingindira rekuti Mayor for Life. Apo vakanga vari meya veguta iri, VaBerry vane zvakawanda zvavakaitira vanhu, vakaitawo zvimwe zvinhu zvakadzikisa chimiro chavo. Makore avo ekutangasa meya, VaBerry vakaonekwa semunhu aimirira nevarombo. Vakaita zvirongwa muguta iri zvaipamukana vanoshaya kuti vatange mabasa. Asi muna 1990 VaBerry vakabatwa nemhosva yekuputa zvinodhaka vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi mitanhatu. Mushure mekuburitswa, VaBerry vakadzokera zvakare munyaya dzezvematongerwo enyika vakakunda musarudzo dzameya dzakaitwa. VaBerry vakaroora kanokwana kana uye vane mwanakomana mumwe chete.
Ino I Studio 7, anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, nemu wangu Blessing Zulu, tiri mu Washington DC.
Dzimwe hama dzevanhu vakafa mutsaona yakaitika manheru emusi wechina muMbizo Stadium muguta reKwekwe dzinoti dzinoda kuti paitwe ongororo yekuti chii chaizvo chakanyatsoitika musi uyu. Mutoreri wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pavanhu gumi nemumwe vakashaya mutsaona yakaitika nechina pagungano rekereke yeProphetic Healing Deliverance Ministries muMbizo Stadium muKwekwe, vashanu vavo vakavigwa nezuro. Vatatu vakavigwa kumarinda emasasa, vaviri vakavigwa kuMbizo 10 Symmetry. Vachitaura pakuvigwa kwatamuka Chivasa, uyo aiva nemakore gumi nerimwe, sekuru vake vaEdward Nyamaedenga, avo vairatidza kutsamwa, vakati vanoda kuti paitwe ongororo yekuti chii chakaitika kusvika vanhu gumi nemumwe vazorasikirwa neupenyu hwavo. Vakatiwo vanowanikwa vaine mhosva vanofanirwa kurangwa nemitemo yenyika. Tete vatamuka, amai Felicitas Matizanadzo, vanotiwo vanotsigira kuti ongororo iitwe nekuti vanhu vane mibvunzo yakawanda.
I think zvinenge zvinhu zvinotori proper kuti paitwe saizvozvo. Because after taona postmortem yabva kuBulawayo, there is a need kuti paitwe very deep kuti maitikiro acho. Postmortem result ndo iri kutimanikisa, ndo yanyanya kutibata. Iri kuti vana ava vakasafukira, vafi ava vakasafukira, vakaita kakupiwa. And so the report just a bit vachibuda vachipinda mugraundi. Kuti vakava vachidzipa nei hatichazivi.
Mumiriri weMbizo mudare reParamende vaSettlement Chikwinya vanotiwo vachakwidza nyaya yekuti paitwe ongororo iyi mudare reParamende, vachiti ongororo yacho inofanirwa kuti iitwe neCommission of Inquiry inenge yakazvimirira yega.
Tinoda kutenda vagari vemuKwekwe vakarasikirwa nehama dzavo nekusibata kwavakaita panguva yakaoma kudai. Vese vatakashanyira vari kuratidza kugwadziwa nekushushikana maitikiro asakaita kunyanya-nyanya vachiona sokuti njodzi iyi yaigona kunge yakadziririka. Saka isu tinoziva kuti a loss is a total loss unless we learn something from it. Saka tinoda kuti sehurumende kuburikidza neparliament paitwe commission of inquiry kana kuti inquest inotarisa kuti zvakafamba sei, uyezve chii chatingaita mangwana pagungano rakadai kuti pasakwanisa kunge pachikuvara vanhu kana kurasikirwa neupenyu.
Baba vemumwe mufi, Tendekai Vafana, uyo aive nemakore mapfumbamwe vaAllan Vafana, vanotiwo semutenderi wechikristu vanotambira kuti nguva yekufa kwemwana wavo yaive yakwana, asi vane kugunun'una kwakawanda pamusoro pezvakaitika. Amai Shupikai Shereni, vanovetete vaWinmore Chikada, uyo akashaya aive nemakore 12 patsaona iyi, vanotiwo havaone zvinonyanya kubatsira pakuti ongororo yakadaro iitwe, vachiti ongororo iyi inogona kuwedzera kurwadzisa hama dzevafi uye hapana zvakawanda zvainochinja sezvo vanhu vakatorasikirwa neupenyu. Kanzura weWard 3 Mukwekwe vaWeston Masia vanoti kana ongororo inonzi iitwe ikaitwa haifanirwe kuitirwa kuti iroverere vanhu asi kuti ipe mazano ekudzivirira kuti tsaona dzakadai dzisazoitika zvekare.
Dambudziko rakaitika iri idambudziko ratirwadza mumusha nekuti mune vanhu vatarasikirwa zvatasina fungidziro nazvo. Hongu tinoziva Mwari une matoro rake. Varipo vangasvika panyaya yekublema kana kuti ndimagaya vakonzeresa kana kuti ndiani, asi mumwe nemumwe une nguva yake yatisingazivi kuti inokwana rini. Saizvozvo tokwana kuita nguva iyoyo, nguva yakakwana, asi zvakangotirwadza, zvinongotirwadza kuti vanhu vashaika vakawanda nguva imwe chete. Saka investigation hainoitwa hayo kuti vanhu vakwanise kuzoona mangwana kuti mamistakes avo vanomagadzirisa sei, pavagadzirisa sei. Asi handioni tineraramiro yekuti tipomere munhu kuti ndiye akonzera chakati nechakati.
Vachitaura nechishanu mushure mekufa kwevanhu ava, mutungamiri wekereke yeprophetic healing deliverance ministries vaWalter Magaya vakati vanonzwa kurwadziwa kukuru nezvakaitika. Vakabatsira mhuri dzine vanhu vakashaya ava nemari inoita chiuru chemadhora pamunhu wega wega semari yekushandisa pakuvigwa kwavo. Kanzuro yekwekwe yakapawo mari ndapachena, pamusoro pezvo ikapawo mari inoita zana remadhora pamhuri yega yega yakarasikirwa. Mapurisa anoti haana kukanda zvombo zvehutsi pagungano iri sezviri kufungidzirwa nevakawanda, sezvo mapurisa anotumirwa pose panoitwa minamato yakadai vachienda vasina zvombo zvinokachidza nekuti vanenge vasingatarisiri mhirizhonga. Mapurisa anoti chakaputika munhandare iyi raive bhodhoro regasi raishandiswa nemumwe munhu aitengesa chikafu chakabikwa, asi vamwe anoti havasi kugutsikana netsanangudzo yemapurisa. Kunyange hazvo pane maonero akasiyana-siyana panyaya iyi. Vamwe vanoti ongororo yetsaona yakadai inogona kubatsira mukunyaradza hama dzevafi mushure mekunge vaziva zvizere zvakaitika musi uyu. Ndakamirira Studio 7 Mukwekwe, ndini Taurai Shava.
Hurumende inoti madzimai zviuru makumi manomwe vakabatwa vaine utachiwana hweHIV gore rino chete. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvekutapuriranwa kweHIV AIDS kubva kuna amai kuenda kuvana, kana kuti Prevention of Mother to Child Transmission, kana kuti PMTCT, Dr. Nyikadzino Mahachi, vanoti pamadzimai aya vana vanosvika zvikamu zvipfumbamwe kubva muzana ndivo vakatapurirwa chirwere cheHIV nana amai vavo. Hurumende inoti uyu munongedzo wekuti zvirongwa zvayo zvekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere ichi kubva kuna anamai kuenda kuvana huri kushanda. Chirongwa chePMTCT chakaparurwa muna 2001 nehurumende ichishanda nemasangano akazvimirira oga. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanovawo nhengo yeMDCT.
Idzidzo inyuzi dzakanaka nokuti zvinoreva kuti izvo maprograms akaiswa nehurumende akushanda. Vana vashoma nevashoma ndovari kuenda vachibatwa neHIV. Zvinhu zvakanaka, rangarirai kuti emi yedu ndeyekuti vana vanobatwa neHIV vananamai vari HIV positive vave 0%. Saka 9% ndokuona ifiga yakanaka iri kuswedera pedyo ku 0% yatakananga. Saka tinoda kupembedza maprograms ehurumende. Munoziva kuti izvo zvino madzimai ava pa programu yaiOption B+ yekuti angowanikwa ane HIV infection anobva aiswa pa lifelong treatment upenyu hwese achirapiwa HIV. Izvozvo ndozviri kureducea transmission kubva kuna amai kuenda kuvana. Asi ndoda kupembedzawo madzimai edu emuno muZimbabwe. Vana amai vedu vakagamuchira chirongwa chine maoko maviri ende madzimai ari kutestiwa. Ini senge ndiri ini handisana namona mudzimai ari kuramba kutestiwa HIV akazvitakura. Izvozvo ndozviri kuitisa kuti izvo programu ibudirire kugamuchirwa kwechirongwa nemadzimai edu emuno muZimbabwe.
Ko, pane vamwe vaya vanenge vachiri kutya, Dr. Madzorera, ndeipi kurudziro yamuri kupawo?
Kurudziro yangu ndeyekuti madzimai edu ngaachinzwisisa kuti chirwere cheHIV ichi chachirwere chatangoda kuta kutotarisa sechirwere chane zuro. Nemhaka yekuti izvo mushonga uri effective unokwanisa kubatsira madzimai nevanhu vese wavapo.
Avo vaimbova gurukota runoona nezveutano muhurumende mubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vachitaura vari parunare Mukwekwe.
Sangano remasvingo Residence Trust iro rinomirira vagari vemuguta iri rinoti richaendesa kuna meya weguta zvichemo zviri kusangana nevagari kuitira kuti zvichemo izvi zvigadziriswe. Sachigaro wesangano iri vaProsper Tiringindi vanoti vachaendesa zvinyorwa izvi kukanzuro gore risati rapera uye zvinotevera musangano mukuru wakaitwa muguta iri mukupera kwesvondo rapera. Vatiringinde vaudza Mavelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti dambudziko guru nderekutsvaga nzira dzekuti kuva kwechikoro chesekondari kuward 7 muguta iri.
Musangano watakaita ukanga wakakokedzwa nesangano reelection resource center rakabatana nesangano remasvingo reguta tiri kuona mune zvichemo zverujeko sekondari kuward 7 muguta ramasvingo. Tiri kuona kuti hakuna sekondari, vana vari kufamba vachienda kwamucheke, vana vari kufamba about 3 kilometers kuinda kuchikoro. Zvinosanganisa kudzidza kwevana. Pamusangano uyu vagari vakatenderana nevacity council kuti iyo city council yakanga yaiti hai kwanisi kuti ivake sekondari asi kana iri primary. Asi kuvagari vakataura kuti havo vanogona kuita mudeme mudeme kana ungava wokufuromasina kana wokubvisa kana mabhegi esemenze okuti chikoro ichocho chivakwe. Vagari vakataura kuti zviri nani kutipiwe tende patinoziva kuti apa pachavakwa chikoro. Isa vagari votsvaka kuti mari toiwana sei kuti tivake chikoro ichocho.
Ndedzipi dzamungati imi inhuna dzanga dzichinyanyonetsa?
Kushayikwa kwezvimbuzi kwevakaremara zviri kushungurudza zavagari vemasvingo nekuti tine zviuru zvinokwana 3,000 zvevakaremara mumasvingo. Asi muguta remasvingo hatina kana chimbuzi chimwe chete chevanhu vevakaremara. Tine zvichemo zvakanyanya zvikuru sei nyaya yemvura, nyaya yekushungurudza vagari vemasvingo. Vagari vari kunwa mvura yakasviba. Tinoona mune makambani evanhu vari kugeza zvitunha. Tine Masvingo General Hospital. Tiri kuona mvura iyoyo ichirasiwazve ichipinda mumvura iri kunwa vanhu. Saka vagari vari kuti ngatigare pasi necity council musangoshanda moga, tibetserane kuti togadzirisa sei matambudziko iwayo.
Avanga vari mumiriri vanga vari mukuru wesangano revagari vemasvingo vaProsper Tiringindi vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kumasvingo.
Munhau dzedu dzemitambo, chikwata cheDynamos chiri kupemberera kutora kwacho mukombe weCastle Premier Soccer League uyo mushure mekukunda kwachakaita nezuro. Mutori wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi chakarova home in 2-0 panguva imwe cheteyo. Chikwata chakatarisirwa kutora mukombe weZPC Kariba chakadamburwa 3-2 neCape United. Zvisiya Dynamos iri pamusoro nepoint imwe chete. Dynamos yapedza ine mapoints 54 mushure memitambo 33. ZPC Kariba yacho ine mapoints 56. Chikopokopo icho chaive chakatakura mukombe uyu chakaonekwa chiri muNational Sports Stadium panzvimbo yeGwanzira Stadium uko ZPC Kariba yaitamba. Asi vamwe vatsigiri veDynamos vaiimba vachifarira zvavakanga vaitirwa neCape United vachitivo pamberi nemakepekepe. Mumwe wavo vaEpton Mangwende vanoti dai zvikaramba zvakadaro vachitarisira ivo kuti chikwata chavo chichabudirira mumakwikwi eCup Champions League gore rinouya. Mukutora mukombe uyu Dynamos iri kuwana mari inoita iyo zviuru zana zvemadhora uyezve vatambi veDynamos vaviri Steven Almenda naTemba Ndovu vari pavatambi gumi nemumwe chete vari kurwira mukombe wekaso sokasa upye. Panguva iyo Dynamos iri kupemberera zvimwe chete zvazvisi kutaurwa nezveBlack Rhinos. Chikwata cheZimbabwe National Army ichi chabuda mumakundano ePremier Soccer League chichienda kunotamba muDivision 1 gore rinouya. Kunyange hazvo Black Rhinos yakarova Bantu Rovers 2-1 yabuda mumakundano aya mushure mekupedza ine mapoints makumi matatu nemanomwe chichibatana neShabani Mine iyo yakarohwa 2-1 netriangle. Izvi zvave kureva kuti Bantu Rovers, Black Rhinos, Chiredzi pamwe neShabani Mine ndidzo dzave kuenda kuDivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kukunda kwechikwata cheDynamos mumakwikwi eCastle Lager Premier Soccer League.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk. Vatereri, tinokurudzira kuti munge muchitumira matsamba kuno kuStudio 7. Muchitipawo zvimwe zvipfungwa pazvirongwa zvamunoda kuteerera. Munoshandisa email address yedu inoti studio7@voanews.com. Kana ari matext message kana WhatsApp, tumirai kunamba dzinoti 001-202-465-0318.
Nako kambo tamirira kubva kuna Zex Manats atichiti makorokoto kune vakomana vechikwata cheDynamos Dimbare vakwanisa iwo kunge vachisimudza mukombe wekaso Premier Soccer League anokwana kuita iko kana kakatevedzana zvisati zvamboitika munhoroondo yeZimbabwe nemurayiridzi mumwe chete kana kuti nacoach mumwe chete. Tichiti makorokoto kuna Callisto Pasua sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vamwe vakarwa hondo yerusununguko pamwe nevatsigiri vebato reZANU PF vanoungana panzvimbo yemabhizimusi yechecheche kuchipinge South vacharatidzira vachiramba utungamiri hwemumiriri wavo mudare reparamende vaEnoch Porusingazi.
Nevenyu reZBC nhasi yazivisa kuti yamisa basa acting chief executive officer wayo vaAllen Chiweshe nevanga vachitungamira divi renhau vaTazen Mandizvidza.
Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti tichange tiri tose zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiya mina Sandra Nyaira naChris Kandel.